takava nemufaro wakanyanya kugashira nauye kuti isu tisu tabudikira pamisangano yakati wandei yanga ichinge yakasharwa. Saka kunzi tisu tawana Nobel Peace Prize gore rino. Ini zvinhu zvakandidzamira. Takava nemufaro wakanyanya sesangano, takava nemufaro wakapfurikidza tichiri kungodzana nekufara kusvika pari nhasi. Tiri kunyanyisa kufarira isusu, kwete kuti tisu tanzi tingangonzi tinogona kana kuti tisu tazviita. Tiri kunyanyisa kufarira kuti musangano wedu waane makore akawanda, waane makore anodarika 50. Aka ndiko kekutanga kuti isu taremekedzwa, tapuwa chinhu ichochi kuti tinzi nhasi ndisu tawinawo Nobel Peace Prize. Tinoshandira hongu zvenzara, asiwo tinoshandira kuunza runyaro patinoenda nechikafu munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose. Saka tine mufaro wakawedzera.
Zimbabwe imwe yenyika dziri kubatsirwa nechikafu nesangano renyu. Rubatsiro urwu rwakamira sei pari zvino takatarisana neZimbabwe?
Kune vanhu vatiri kubatsira vanogona kusvika ma4 million munyika yeZimbabwe pari nhasi. Vanhu vari kutambiriswa chikafu zvikuru sei pamwedzi ino, kubva muna Gumiguru, mbudzi patinonobata zvita, kunyangwe ndira ukadzi, kunosvika munana kurume, vanhu vanenge vasati vagona kukohwa kubva muminda mavo. Saka ipapo vanhu tinoona sekuti ndopavanonyanyisa kushupika kuti vawane zvokudya, zvikuru sei vanhu vari mumaruva. Saka tiri kuvabatsira kuvapa chikafu chinosanganisira chibagwe, mafuta, pamwe nebhinzi. Uyewozve tiri kubatsira vanhu vakawanda munyika yeZimbabwe kuti tigadzirise madiridziro maduku. Vamwe vanoda kuita zvekubata hove tichivabatsira. Ichi chirongwa chatinoita chatinoti Food Assistance for Assets. Tinopa vanhu chikafu vatinenge takasarudza vaya vachakasimba kuti vagone kushanda pakugadzira madiridziro, pakugadzira zvakasiyana siyana zvinogona kuzoita kuti mangwana munharaunda dzavagere vange vachiwana zvokutya zvakakwana.
Pane matambudziko here amunosangana nawo sesangano mukutsvagira chikafu nyika dzakaita seZimbabwe?
Ingangoti nini, mugore ra2020 vanotibatsira shamwari dzedu dziya dzokunze, aiwa dzakamira-mira chose, vakamira nesu zvakanyanya. Pasi rose isusu takakwanisa kuti vatipe mari yakawanda inokwana kuita iyo ma8 billion mugore ra2020 chete. Iyi imari yatisati takambowana kubva tichitanga basa irori, hatisati takambowana mari yakawanda kudaro. Asizve tawana mari yakawanda kudaro pasi rose panga pasati pasangana nedambudziko ratava naro recoronavirus. Saka parakazoitika dambudziko iri, ndingango takaona kuwandu hwavanhu vanoda rubetsero rwedu huchiwedzera. Izvi zvinosanganisa kunyange nevanhu vanga variwo vari muZimbabwe. Ndingangoti ndo dambudziko guru ratinosisangana naro rokutsvaka mari, kuti mari iyoyo tikange taiwana, taiwana nenguva yakanaka here inozoita kuti tigone kunotenga chikafu kwatinenge tachiwana, tigogona kuchiunza kune vavo vanenge vasangana nedambudziko rezhara. Ndo dambudziko guru ratinosisangana sangana naro. Ndichitaura nemi kudai, tine dambudziko rokuti tiri kutotsvaka ma3 million ekuti tibatsire veruzhinji vemuZimbabwe vangangovawo vasangana nedambudziko renzara.
Tinonzwa nguva zhinji vapiri kuti vanopikisa muZimbabwe vari kunyimwa chikafu. Dambudziko iri rinosvikawo here kunzeve dzenyu dzeWFP?
Tinoshushikana zvakanyanya tikanzwa kuti pane chingangova chingaitika kuti munhu anenge asangana nedambudziko renzara asagone kuwana chokuti azvibatsire kana kuti chikafu. Asi ndoda kudaira kuti ini mukati menyika yeZimbabwe tinowana rutsigiro rwakanyanya kunharaunda, madzishe, vamapoka akasiyana siyana ezvematongerwo enyika. Vanoita muonera pamwe chaiwo chaiwo, vanotibatsira zvakanyanya. Ende idambudziko rokuti hatinyanyisi kusangana nedambudziko rakadaro. Zvichinge zvaitika kuda pano napo savanhu unogona kudzgonza pakati pakati panenge pane dambudziko, tinokasira tazvigadzirisa pamwe chete navanhu. Asi iri harisi dambudziko guru ratinonyanyosangana naro munyika yeZimbabwe.